mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDCT inotungamirwa naamai Tokozani Kupe inonzi iri kuronga zvekuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira madzishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavo nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana nemakumi mana nevanomwe 8147. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakabatwa nechirwere ichi munyika. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevanomwe 47 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere 7678. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo muMDCT inotungamirirwa naamai Tokozani Kupe. Umo vakuru vebato iri vave kuda kutora matano ekuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe uye nhengo yeNational Council vaPaul Gorekore. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekusvibisa zita rebato. Mumashoko kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaKalipani Pogeni vakati izvi zvakabuda mumusangano weNational Council wavakaita nemusi wesvondo. VaBebe vakaudza dare repamusoro kuti amai Kupe nemunyore mukuru webato iri vaDouglas Monzora vari kushandisa mari dzebato zvisina kunaka uye vari kutyora bumbire remutemo webato nekuita zano ndega pane zvese zvavari kuita vasingatevere mutongo weSupreme Court wekuti vadzokere kutungamiri hwa2014. VaGorekore vakatungamira vechidiki muHarare kutora muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House vachiti vanoda kuti utungamiri hwese hubatane. Hatina kukwanisa kubata vaPugeni kuti tinzwe divi ravo sezvo vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGorekore.
Ina handisa ndaiona tsamba iyoyo ende ndiri kutarisirawo kuti kana kune tsamba yakadaro handisa ndaiona. Kana ndaiona ndichaonawo kuti inenge yakamira sei. Asi pari zvino ndinoziva kuti pane zvatakaita isu vechidiki takatsanangurira leadership, takainyorera tsamba ndikaitsanangurira kuti matanho atakatora akakonzereswa nei ende takananga kupi, tiri kubva kupi. Ndakanyora tsamba musi wa14 na acting president Dr. Kupe ende ungotarisira kuti vapindure. Havasati havo vapindura but I am expecting kuti vachapindura and I am expecting kuti vakanzwisisa zvandakatsanangura mutsamba iyoyo, nekuti mutsamba imomo ndakavatsanangurira kuti hakuna munhu ari kurambidzwa kunge achipinda paofisi se zvakanga ariwo ma reasons kundisa spenda nao saka takatsana ngurira tikadai hakuna zvakadaro vakange vaitora danho iroro vasina kunge vatsvaga vatsvagiridza kuti mashoko avainawo ndeichokwadi here kana kuti ndeimanyepo takavabudira zvakare pachena kuti chairman committee vakange vauyawo kuharvest house vakakwanisa kuona kuti kwakanga kusina kana leader kana mushanda airambidzwa kupinda asi aive nemashoko ekunyepa vakange vaudzwa kuti vakwanisa kunge vachindisuspenda.
Organizing secretary vedu vabebe vakauya tikave nenguva navo yekuti vachinzwawo kubva kuexecutive yeHarare vechidiki kuti zvii zvakange zviri kuitika pamuzinda ende vaida kunzwawo kuti mashoko avakange vanzwawo aive echokwadi here saka takavatsanangurira tikavatsanangurirawo ivo vakazvionerawo vega kuti hapana kana munhu airambidzwa kupinda ivo vakapinda tikakwira tikaenda mu4th floor tikaita meeting tose kusvikirawo vanzwisisawo vakaenda vakatora mashoko kwatiri avakati vari kuenda nawo kuleadership kunotaura navo kuti vatraye kuvaudza kuti vanzwisise kuti vechidiki donzo redu nderei.
Nhengo yeNational Council yeMDCT vaPaul Gorekore vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mwesangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kuyambira madzishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavasingazivi. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti mamwe mapato ezvematongero enyika, mamwe masabhuku nemamwe madzishe vari kuchuchidzira varairidzi munharaunda dzavanoshandira. VaMasaraure vati sangano ravo richatanga kuendesa vanoita izvi kumataro edzimhosva kana vakasamira kuchichidzira nekushungurudza varayiridzi. Tabata vaMasaraure tikatanga nekuvabvunza kana pane chati chaitika pakati pevarayiridzi nehurumende.
Tichisvika muvhiki rechina tiri kuona kuti hurumende yakangokwanisa kutsanangurira ruzhinji rweZimbabwe kuti varayiridzi vanotambira mari, asi haisati yasvika panhano yekuti ichitiwedzera mari kuti tikwanise kuwanawo zvinobatika.
Muzvikoro makamira sei? Chii chiri kuitika kuzvikoro uko imwe muri kudzimba dzenyu?
Tiri kutarisa muzvikoro medu maramba makavhurwa, asi vana yengori mvunga mupopoto, vana vachirwisana vachitora zvinodhaka, vamwe vachiita zvepabonde mumaclassroom chaiko. Zvinove zvinhu zvatoshoropodza zvakanyanyisa. Tichikomekedza hurumende kuti dai pari zvino yambovhara masuo ezvikoro, yapedza kuvhara masuo ezvikoro tidzoke tiite nhaurirano tigadzirise gakava riripo renyaya yemuhoro. Tapedza kugadza nyaya yemuhoro totarisa nyaya yekuti mazamanishon aendeswe mberi azonyorwa muna 2021. Totarisawo tichinje nyaya yetransition yemagrades evana kuti vanozobva grade 1 grade 2 vanobva form 1 form 2 tichizvifambisa sei tichienda mberi.
Pane zviri kuitwa here nehurumende?
Tichitarisa panguva iyoyi tiri kuona varayiridzi ava vari kukundikana kuenda kumabasa vari kusangana nenhuna dzakasiyana-siyana kusanganisira one. Tinonzwa kuti pane kushishidzirwa kuri kuitwa kwekuti vangazogurirwa mihoro yavo kana varega kudzokera kumabasa. Izvi zvatoda kuzivisa varayiridzi vese kuti hakuna munhu achazogurirwa muripo wake nekuti kugurirwa muripo wako waunobhadharwa muhoro wawakatarisa zvinongozoitwa chete kana uchinge waendeswa padisciplinary hearing wachinge wawanikwa uine mhosva wozoitwa uturwa semutongo wekuti ndo danho razotorwa. Panyaya yedu hapana matanho akadaro atatorwa.
Tinonzwazve kuti mave kuita sekukonana nemadzishe nemasabhuku. Chii chiri kuitika pavaMasaraure?
Pane varayiridzi vari kushishidzirwa munharaunda dzavanogara, vachishidzirwa nevatungamiri vemapato, vachitungashishidzirwa nevakuru vematunhu, madzishe nemasabhuku. Tinoda kuzivisa madzishe nemasabhuku nevamwe vese vemapoka akasiyana-siyana kuti nhuna dzatinadzo tiri kupa employer wedu hongu kwamuri ihurumende, isi hurumende yedu asi ari employer wedu zvakare. Saka tinokurudzira vamwe vose vasiri munyaya iyi kuti vabude, hatidi kuti vapindire nyaya yavasingazivi. Tichazomanikidzwa kuzenge takuendesa vanhu kumapurisa nekuita malawsuits kana vanhu varamba vachikanganisa ugaro hwevarayiridzi vedu muzvikoro. kuitira kuti kalenda yekudzidza haina kuumbwa, haina kuti kwa cast in stone, iri flexible zvekuti inoramba ichigadzirika kuti ienderere nekuadapta. Asi tokurudzira nekuti hurumende iite chimbi chimbi kugadzisa nyaya iyi, vana vedu vasarambe vachirasikirwa nenguva yekudzidza panguva yakaoma kudai.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, vanomirira varayiridzi vari kudzidzira basa vanoti nhasi muvhuro vari kuendesa gwaro renyunyuto kuparamende, kumahofisi egurukota rezvemari, kuhofisi yemutungamiri wenyika, kumahofisi ebasi rezvedzidzo yeprimary nesekondari nemamwe mahofisi, vachigununa kuti 150 RTGS pamwedzi yavari kupiwa haina chairi kuvabatsira. Umwe wevamiriri ava vaWalter Muzamani vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vari kudzidzira basa ravo vave kuita zvechipfambi nekukorokoza kuti vakwanise kurarama. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKen Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi.
Isu semastudent teachers ari muZimbabwe tiri kurwadziwa nekushushikana nekuda kwemari yatiri kupiwa inova iyo 150 RTGS per month. Takambozama kumbokumbirawo kuhurumende tichishandisawo macollege edu, asi takangoona zvakangonyarara ende pasina chiri kumboitwa. Saka nematambudziko acho ari kuramba achiwedzera zvekuti takuona kuti pakuita marriage breakups nekuda kwekuti vanenge vari kuteaching practice vakupedzisira vakuita zvechipfambi, kunyange vakaroorwa chero vasina kuroorwa vakuita zvechipfambi kuitira kuti vakwanise kuwanawo mari yekuzviriritirawo neyekukwanisa kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pavanenge vari kuteaching practice.
Mataura pamusoro pevamwe vanhukadzi vari kudzidzira kuita varayiridzi, vambudoti vave kuita zvisina kufanira. Zvinoreva here kuti vamwe vanhurume vari kudzidzirawo kuita varayiridzi havasi kuitawo zvisakafanira izvi?
Tiri kuona kuti vakomana futi vanhurume vari kupedzisira vakuitawo zvinhu zvinosungisa, maillegal tradings ekuti even kutotengesa madrugs kana zvekutoenda mumigodhi chaimo zvisiri pamutemo, zvekuti basa ravo rinenge ravakunetsa kuita nekuti nguva zhinji vanenge vakupedzera vachitsvaga mari.
Saka vaMuzamani, chii chamaronga kuita nhasi nevamwe venyu pamusoro penyaya iyi?
Tiri kutoiendesa petition kana kuti gwaro redu renyunyuto, tiri kutoriendesa kuparliament, toriendesa nekuministry ya tertiary education netreasury, tichitarisirawo kuti pamwewo zvichemo zvedu zvichagadziriswa.
Umwe wevamiriri vevarayiridzi vari kudzidzira basa vaWalter Muzamani. Guta rechitungwiza nhasi riri kuparura nzvimbo ichavakirwa Civic Center yeguta iri. Mutauriri wemunisipariti yechitungwiza vaLove More Mayor vaudza Studio 7 kuti nzvimbo iyi yakagovirwa kuti ivakirwe Civic Center mugore ra1980, vachiti hazvichagoni kuti kanzuru irambe ichishandisa nzvimbo pachikoro pairi.
Isu sekanzuru yechitungwiza muzuva ranhasi tichange tichiparura patsva urongwa hwedu hwokutangisa kuvaka maofisisi edu panzvimbo iyo town center, uko kwakagara kuine urongwa kubva mugore ra1980 kuti kuchange kuchizovakwa maofisisi ekuti tinge tichishandira.
Vameya, sei iko zvino? Sei urongwa uhwu hwazonzi huzadzikiswe iko zvino?
Urongwa uyu hwakauya kuburikidza nenzvimbo yatiri kushandira iko zvino, chinova chiri chikoro cheZengeza. Saka tiri kuti isu mukupera mukuvakwa kwemaofisisi aya tichasiyira vana vemunharaunda mukana wokunge vachishandisa chikoro ichocho zvekare.
Vanhu vachaungana nguvai uye vanotarisirwa kuvepo ndivanani?
Urongwa uyu uri kutanga munguva dza1 masikati, uko kuchange kuchiuya vazhinji vachange vachikutira muurongwa uhwu. Achanga aripo anoremekedzwa vanenge vari ivo vatiri kuti Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti, ndo vachange vachitipa mashoko panguva iyo yatinge tichizarura mukana ushu.
avo vange vari mutauriri wemunisipaliti yeChitungwiza vaLovemore Mayor vari parunhare kuChitungwiza neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinomirira vagari veChitungwiza reChitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Kuvheya, vanoti sevagari veChitungwiza vanotambira nemufaro chirongwa ichi sezvo kanzuru yanga ichishandira pachikoro ichitorera vadzidzi nzvimbo yakawanda. Muzvare Kuvheya vanoti chinongodiwa nesangano ravo ndechekuti zvese zvinoitwa paurongwa uhu zviitwe pachena.
Ichokwadi Chitungwiza guta rose riri kupembera nenyaya yechirongwa chiri kuitwa cheground breaking yenzvimbo yekunoratidzwa nzvimbo pachazenge pachivakwa civic center yedu.
Vagari veChitungwiza vanofunge pamusoro penyaya iyi sezvo muchigara muchinetsana nemunisipaliti pamusoro pemagariro evanhu.
Sevagari chinhu chatinotambira nemaoko maviri nekuti kanzuru yedu iko zvino iri kushandira pachikoro nekushomeka kwezvikoro zvino zvakatiomera. Tinovimba kuti kana tavaka civic center iyi chikoro vana vachawana imwe nzvimbo zvekare yekushandira nekuti chikoro chavari kushandisa sehead office yeChitungwiza. Saka tinotambira danho iri nemaoko maviri uye tinokurudzirawo vanhu kumativi kuti vao tiite mudeme mudeme kuti civic center yedu yeguta reChitungwiza iwanikwe ichivakwa nekukasika.
Saka munoti kuvakuru veguta renyu
taikukumbirawo management nekanzuro yeChitungwiza yose kuti pachaitwa mudeme mudeme nekuti isu sevagari tichabatsira nepatinogona. Vamwe vachaunza zvidhinha, vamwe vachaunza mari, vamwe vachaunza simendi. Taikumbira kuti pasave nehunjire ngazvinhu ngazvive netransparency kuti tikwanisa wanikwa tichipa takasununguka. Tinotenda zvikuru naPDC vamuguti vari kuuya kuzotanga nekuona basa iri. Tinotenda kuti tichave nengo yakanaka yeground breaking yeCivic Center yeChitungwiza.
Avo vange vari mukuru weChitungwiza Residence Trust, Muzvare Alice Kuvheya, vari parunhare kuChitungwiza neStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Mukroniko mune nyaya pamusoro pevana vechikoro makumi maviri veLoreto High School kuMidlands Province vambomiswa kuenda kuchikoro mushure mekubatwa vachiita zvepabonde mumwedzi wachikunguru. Herald rinoti zvibhadhara zviviri zveChitungwiza neSali Mugabe zviri kubhadharisa vanhu $20 uye $40 kuti ivape magwaro ekunyepa kuti havana chirwere checovid-19. Magwaro aya anodikanwa mukufamba kunze kwenyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Naimu vanhu zvamunotanzi mugaba ngari bheda pana Munangagwa indawo chiiko chino vanhu maZimbabwe muchikanganwa chezure nehope imi. Mugabe naMunangagwa vakafanana vese vaive vaiita utsinye. Takadzvinyirwa kubva taime yamugabe kubva paakadyiwa maelections muna 2002 naPresident Tsvangirai ndopata atanga kutambudzika zvakanyanyisa kupfuura kubva 1980. Munangagwa naMugabe vamwe chete, please musatombofamaanigaremembe kuti akasvika matrillions matranquillions panyaya yamugabe. Taitenga chingwa nema 850 billion. Musakanganwa izvo. Tsvangirai paakazouya ndopata atanga kudya chingwa tichienda kutown nema 50 cents. Pamusaka vatsvangira asi Mugabe akaita izvozvo. Mugabe naMunangagwa vese vane usinye. Munangagwa ati urayan vakafanana, please.
Ini ndiitwa tichaona muchini bamba North West South Africa. Baba vataura zvakakuru achaicha vataura chokwadi pamusoro penyaya yeend time yekuguma kwenyika. But pane pandisina kuona zvakagutsikana pano kushayika kwomunhu handi kuguma kwenyika. Ipapo ndiropikisanapo kana munhu atoshaya ashayika uyayo vatu neparguva pacho totonyirawo the rest in peace kutaridza kuti mweya wakwe une paunonga wakazorora kwatinofungidzira kuti ndoko anonga uriko achirarama zvo nyika yako inenge isati yaguma kana vanoita zvechivanhu chaizvo vanotondosvika paapa kuti tamudzora kumusha uitwa zvinoitwa ipapo kuri kudzora mweya uya futi wavanotaridza kuti unorarama zvo kufa kwemunhu hakusi kuguma kwenyika
makadiko Studio 7 Chris Panza taigumira kumurishitsirawo meseji kune kuna Dona kuna kumashwest kwatangonzwa kunoku like you can speak from kune vanhu vano vari pamahwani uyezve yatsva vanhu vanonyatsva tamasina kana pekubata sabat Dona dai raibvira raikwanisa kumbosvikawo ambaonawo tiungunzorungoto unoperera mutangu mushingo didiki taikumbira kuti ingadai rasvikawo Dhona rakwanisa kubatsirawochi vanhu vekunoku sizo kuna anonoaijena vati kusvitsirawo meseji kuna Dhona vanhu vari pamawani otherwise vakaona something maybe zvinhu zvinogona kufamba zviri nani so
pamusoro pamusoro kwazvo kwazvo vana mukoma Jonga ndimiri na Blessing Zulu na mukoma Tanuka Wande vambotaurawo zvishoma pamusoro maererano nehurumende yeZimbabwe mabatiro inoita vashandi vayo iri kuvabata zvakasiyana-siyana iri kuvabata chitora vamwe chivaisa pamusorosoro vamwe chivaisa pasi pasi mabatiro ainongoita zvimwe chete mhuri yezimbabwe yose haioni ine hanya nevana vezimbabwe uyezve zviri kuitika ruzha nebopoto riri kuitika mukati memapato emdc zvinhu zvatinochema kuti dai zvaibvira kuti vanzwanana kuti avo vakaita sana Douglas Mwanzora na Tokozani Kutu varige kuva vachizoshandiswa zvavari kuitwa nhasi vari kushandiswa neZNPF
Marari Studio 7 pamwe chete nevatereri kunyange mwechichuza vanhu vanodhakura pastudio 7 vamwe ndo varidzi vayo vestudio 7 because zita kudhara tichitumira mavoice record hapana zvamuri kutombopindura hapana zvatina satambonzwa kuti mavoice redio ari kuendepi tirongotumira but hatina zvamamusi kutipindura saka tichazivi kuti Studio 7 yacho pamwe ine kodzero yekuti inotaurwa nevanhu vakaita sei pamwe yakaita sesu zvedu hatikwanisi kutaura pastudio 7 ipapo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica kwazara mazuva 15 kuti america iite sarudzo dzemutungamiri wenyika vachange vachikwikwidza ndiva donald trump verepublican party nava joe biden vedemocratic party vanoongorora zvematongero enyika dr rodrick machekano vanoti vatrump vari kudzokorora zvavaimbotaura vapasarudzo dzemuna 2016 izvo vanoti hazvisisina simba rakanyanya muvanhu dr machekano vanoti vabiden vari kuvimisa kusimbaradza nyaya dzezveutano kuti vanhu vasabhadhara mari yakawanda uye vachiti vanoda kushandira kubatanidza vanhu
tinoona kuti makwikwi pakati pevarume ava vaBiden navaTrump achiri kungoenderera mberi. Asi vhiki rapfuura vaTrump vakaita ivo marali I think anokwana kuita maviri vachiunganidza vanhu kuti vange vachivataurira zvavanovavimbisa. Asi vaBiden vari kuitawo masmall rallies, kwete kuti havaunganidze vanhu vakawanda ayo. Vanongofamba mumacommunity vachitaura nevanhu vashoma vashoma. Saka vachiri kuramba vachitaura nevanhu veAmerica kuti vawane rutsigiro rwavo mumakwikwi ari kuuya.
VaTrump pavanenge vachiita marali avapa, pane zvavanodoma here zvavanoda kuti vaitire vanhu kana vakasarudzwa kwechipiri?
VaTrump kuti unyatsoona kuti programu yavo chaiyo yavari kuda kuti vavhoterwe kuti vaiti ndei inoti netei, nokuti ndinovimba kuti vachiri kungoramba vaine slogan yavo iyayo kuti making America great, ivo vachiratidza kuti vanonge vachisimbisa nyika, vanosimbisa mauto, uye vane kudoma majaji anoenderana nemaonero anoita maRepublicans. Ndozvinhu zvavari kututumidza pamusoro. Asi chinhu chatinonyanya kuona chavasiri kutaura nacho pamusoro pezvazvo inyaya yeikonomi, nokuti pari zvino kuti vange vachitaura kuti vanotsigudzira ikonomi varivo vakabata matoko. Vanhu at the same time vari kutambura ikonomi inenge isina kumira zvakanaka, saka havasi kumbotaura zvokuikonomi mazuva ano.
Ko takatarisa kuna vaBiden, chii chavari kuvimbisavo chambati manzwa kuti vangagona kuzovaitira kana vakabudirira musarudzo?
Chinhu chikuru chandakaona chiri kutaura vaBiden chinova chinogona kuita kuti vanhu vainge vanovasarudza kubatana kwenyika. Vari kutaura ivo vaBiden kuti ivo vachaunza kubatana kwevanhu muno munyika, kunova pari zvino vanhu tingati pane kukakavadzana kwakanyanya. Asi vaBiden vari kuvimbisa ivo vachiti izvo, ini ndichava mutungamiriri wemaRepublicans nemaDemocrats, nyika yedu yanyanya kupatsanuka, ndinoda kuti tibatanidze vanhu tive pamwe, tinoshanda pamwe chete tichishandira America yedu. Chimwezve chavanonyanya kuratidza kuti ndo chavachada kuivo kuita inyaya yekuramba vachisimbidza health care, utano hwevanhu, vachiti ivo vachange vachiprotekta kuchengetedza inonzi Obamacare, iyo yakasiya yaitwa navaObama, inopa vanhu mukana wokuti vawane kurapwa nemutengo uri nani.
Ko kana mukatarisawo ruzhinji rwevanhu, vanorakidza kufarira here sarudzo idzi kana tichienzanisa namamwe makore apfuura?
Ndinoona sokuti vanhu vari kutarisa kuti dai vanga vavhota vataure zviri mumwoyo mavo, nokuti ndinoona sokuti pari zvino vanhu vakatovhota tinonzwa sokuti vanenge vanotodarika more than 8 million already. Saka zvinenge zvinoratidza kuti pane interest yevanhu yokuti vavhote, and ndinotarisira kuti then vanhu vakawanda vachavhota by the time pachaitwa maelections chaiwo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunare muWashington DC neStudio 7. Kuna Oliver Mtukudzi, seiko mwari? Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. MDCT inotungamirwa naamai Tokozani Kupe inonzi iri kuronga zvokuranga murongi wemabasa mubato iri vaAbednego Bebe. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira madzishe nemasabhuku kuti vasapindira munyaya dzavo nehurumende. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.